Vanhu vakawanda vari kudzingwa munzvimbo dzavanga vagere vachiti ndiyo misha yavo mumatunhu akawanda emunyika. Zvichinzi vakazvigarisa munzvimbo idzi zviri kunze kwemutemo kana kuti dzine urongwa hwekuvakwa madhorobha. Vamwe vagari ava vanoti vari kusiyiswa zvirimwa zvavo zvichiri muminda kuparadzirwa pfuma yavo. Vana vachisiyiswa zvikoro sezvo vari kupiwa nguva pfupi pfupi yekuti vange vabva munzvimbo dzavagere. Mapurisa anoti kusvika pari zvino asunga vanhu vanosvika zviuru zvitatu nemazana manomwe ane makumi manomwe nevashanu kana kuti 3775 vachinzi vagere zvisiri pamutemo pasi pechirongwa chinonzi Operation No Land Barons and Illegal Settlements. Asi vamwe vanoti matare anenge ave kuona kuipa kwechirongwa ichi sezvo dare repamusoro rekumasvingo nezuro rakati hurumende yembomira kudzinga vamwe vanhu vanga vave nemakore makumi mana vari pamisha yavanga vodzingwa nehurumende. Mumwe mugari wepapurazi relevi 5 kumashonaland west apo pakasungwa vanhu vanosvika makumi maviri nevatanhatu kana kuti 26 vaweston mukuru vanoti vave nemakore makumi maviri vagere papurazi apa vachiti havana kumwe kwekuenda.
Togara pandoziva nini papurazi panapa nekuti ndopandakazvarira, saka zvavamutaura zvemudakutidzinga izvikaizvo aiwa haziti.
Mumwe mugari wekumanikalende vajonas lakama vanoti vari kunzi vabve panzvimbo yemadzitateguru avo kuti paiswe dhorobha kunyange hazvo vachiti havana kwekuenda nekuti hapana kumwe kwavanoziva kunze kwepakafira madzitateguru avo. Chimwe chinonzi chiri kunyanya kurwadza vari kudzingwa ava ndechekuti mune dzimwe nzvimbo dzakaita sepapurazi reHappers kuBanget kumashonaland west madzimambo ndiwo ari kutokonzera kubviswa kwevanhu munzvimbo dzavagere sezvinonzi zvakaitwa namambo Zvimba vaStanley Nyamondoro avo vanonzi vakasungisa vanhu vanosvika makumi matatu svondo rapera.
Urait mambo havana munhu wavaevicta, hatina munhu wataevicta pano papurazi. Nyaya muri kutaura tokuinhuoke kutanga ende vanhu vanoevicta vanhu imakoti mataredzi mhosva ndo vanoevicta vanhu.
Mukuru weyouth platform for community development vaClarissa Madhuku vanoti mitemo yemunyika haisi kuchengetedza vagari uye hapana kana munhu mumwe chete zvake akatengesera vanhu pekugara kana kuti land baron atasungwa.
Hapana patambonzwa izvizvi maland barons achinzi akasungwa, kutaura kuti nyaya iyi iri kukanganisa macommunities edu, vanhu vatinoti vari vulnerable muchirungu ndivari kukanganiswa nemitemo.
Ukuwo gurukota rezveminda Dr Ntias Masuka vanoti ivhu rose nderemutungamiri wenyika vachiti vanorishandisa zvavanoda nekuripa wavanoda.
Ivhu rose ndiraprezidendi indinonzi minista welendi kureva kuti kungopakata mutemo unonzi land act ndiwo vavanozondisainira kuti chimbonzi ndi administer this law on my behalf. Saka ivhu rose ndira president, hakuna munhu unofana kurota ari president. Saka purezidendi ndovoga vanokwanisa kupavhu, ukangorota uchida kupavhu mweya wari juri.
Mukuru wezim rice vadzikamaibere vanoti vanhu havafanirwe kungobviswa pavanenge vagere pasina kwavanoendeswa kune zvikwanisiro zvekurarama. Vamwewo vanoti dambudziko rekubviswa kwevanhu kumaruwa rinofanirwa kutanga kugadziriswa nekuvandudza mutemo wecommunal Lands Act wavanoti wagarisa uye unodzvinyirira vagari. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.